manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 19 2021 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kunzvimbo dzakaita sekumaruwa kungave kuma resettlement areas tirikuona kuti kunzvimbo idzodzo kuchine dambudziko rekuwanikwa kwemavaccines. Saka zvinenge zvakakosha kuti mavaccines anga achiwanika kunogara vanhu. Tokurudzirawo zvekare kuti ngapaitwawo maoutreach ayo mamobile outreach kunzvimbo dzinonetsa kusvika dziya kuchienda dzingave dzimotokari kungave zvimudhudhu. Kuitira kuti Jackson aya anga achiwanika kune vanhu ikoko.
Hurumende yokurudzirwa kupinda mumisha inogara vanhu ichivabaya nhomba dzeCovid-19. Mutungamiri wenyika anoparura kambani inogadzira gas achiti zvakaitika kuZambia hazviitike muZimbabwe. Vagari vekumasvingo vanoti varikugara vasina magetsi nguva zhinji izvo zviri kuvhiringidza mararamiro avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kumaruwa vanoti vari kutadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 sezvo vari kure nenzvimbo dziri kubayirwa vanhu nhomba. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mugaro wekushurugwi kuMidlands vaGraya Mugavi vati vari kunetsekana kuwana nhomba yepiri kuchipatara chiri pedyo nawe chezvamawande. Kuchipatara chetongogara chiri kushurugwi zvakare vamwe vanga vaendako vatiwo vashayawo nhomba yepiri yeSinovac. Mumwe mugari wekushurugwi vaClopas Bunu vatiwo kumboshayikwa kwenhomba dzeCovid-19 kunoudza moyo sezvo vanhu vanenge vafamba mitunhu murefu kuenda kuzvipatara. Vabhunu vatiwo dai hurumende yakwanisa kuisa vanhu vanofamba vachibaya vanhu mumisha yevanhu vachiti kwavanogara kune vanhu vakawanda vasingakwanisi kufamba kuenda kuzvipatara. Patara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
Auya bose kwedu kunokwana furuka kuna vamwe vanhu vasingagoni kufamba. Tarichida kuti vanhu ivi vanokundikana nokuti kuti tisunge ngoro chaiyo pamwe kumbono iyi vanoda mari vengoro ivavo. Tichida voruyamuro chaigogo kuti vamwe vanhu vanokundikana vayamurike. Kaite mamobile zvikuru ndoatoda.
Nyanzvi mune zveutano vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaita irusike vanoti zvinenge zvakanaka kana hurumende ikapinza vanhu mumisha vachibaya vagari nhomba yeCovid-19.
Kunzvimbo dzakaita sekumaruwa kungave kuma resettlement areas tirikuona kuti kunzvimbo idzodzo kuchine dambudziko rekuwanikwa kwemavaccines. Saka zvinenge zvakakosha kuti mavaccines anga achiwanika kunogara vanhu uye vanhu vaya vanenge vakambobayiwa nhomba yekutanga vasazoitawo dambudziko rekuti vange vachizokwanisa kuwana nhomba yepiri. Tokurudzirawo zvekare kuti ngapaitwawo maoutreach ayo mamobile outreach kunzvimbo dzinonetsa kusvika dziya kuchienda dzingave dzimotokari kungave zvimudhudhudhu kuitira kuti Jackson aya anga achiwanika kuikoko kune vamwe kune vanhu ikoko.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori we zveutano muMDC Alliance vaHenry Madzorera vatiwo kana hurumende ikakwanisa kuswededza vanobaya kumisha inogara veruzhinji kusanganisira kumaruwa zvinogona kubatsira mukuwedzera uwandu hwevanobayiwa.
Apa vendima mobile clinics anoenda kumareserva chero mataundi chaimo achifamba achibaya vanhu pedyo nepadzimba dzavo vanhu varuda kubayiwa asi inconvenience yokutsvaga nomba kwairi ndiyo inova wodza moyo. Ma second doses ari kunesa chaizvo. Munhu kana akabaiwa Sinopharm vaccine pakutanga, anofanira kubaiwa Sinopharm vaccine pa second dose. Dzimongo vanhu vari kuenda kuma vaccination centers odzonzi, nomba yako yakabaiwa iya pakutanga ezvino hatina.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano nezvenyaya iri kukurudzirwa iyi, sezvo tatadza kubata mutevedzero gurukota rezveutano vaJohn Mangwiro pamwe nemutauriri webazi iri vaDonald Mujiri. Asi hurumende inoti urongo wokubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Hurumende inotiwo kubva nhasi kusvika nemugovera ichange ichitambira nhomba yeSinopharm ine uwandu hwakasiyana-siyana asi yese pamwe chete iri miriyoni nechidimbu. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu makumi maviri nevashanu uye vanhu mazana mana nemakumi mashanu nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi maviri nechimwe nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevaseve kana kuti 121,498 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nezana nemakumi masere nemumwe. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose vava pamamiriyoni maviri nezviuru zana zvine makumi mapfumbamwe nezvitatu nemazana matatu nemakumi mana nevatanhatu. Vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru mazana matatu nemakumi mana nezvisere nemazana matatu nemakumi manomwe nevana kana kuti 1,348,374. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa nhasi vaparura zviri pamutemo kuvhurwa kwekambani ichange ichigadzira mweya wekubatsira varwere kufema pamwe negas richashandiswa mudzimba nemaindustry kwamutare. Mutoro wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavasvika kwamutare vamunangagwa vati urongwa hwekuti pange paine kambani yakadai hwakagara huripo asi kungoti kushayikwa kwemari ndiko kwange kwakamisa mabasa. Vachitaura kuchitsama chevatsigiri vavo vange vauya kuzovatambira vamunangagwa vati vanofara nekuti kambani yehurumende yeVerify Engineering inokwanisa kugadzira mweya unodiwa nevarwere zvikuru panguva ino yeCOVID-19. Vamunangagwa vati kusimuka kwakaita kambani yemagasi iyi kunoratidza unyanzvi huri muvana veZimbabwe kana vachinge vawanirwa zvikwanisiro sezvo basa iri rakaitwa nenguva pfupi kwazvo. Vati gasi richagadzirwa richakwanisa kushandiswa munyika uye kutengeswa zvakare kunze kwenyika. Vamunangagwa varumbidza vadzidzi munyika vakakwanisa kugadzira kambani yemagasi iyi vakati muzvikoro zvepamusoro muzere vanhu vane unyanzvi. Vachitaura nezvakaitika kuZambia uko vaEdgar Lungu vakakundwa musarudzo navaHakainde Hichilemba vamunangagwa vati izvi hazviitike muZimbabwe. semutauriri we MDC Alliance mbuduno Rimanika lendiva David Panganai waoza Studio 7 nasi kuti muromo waozare kuinerwe izimu
wapuweza kutichii chawaitia momo ye Zimbabwe chine chawanufunga kutiyo wakatiriza wakonao kupa zirose za wakavimbisa kwa wari wamenanga kwa nebatu rao reza nbivu nula utraji nile kuchaka chenje za nchaka tanga wendo rungu tunotifuwele nda voti yeti kusikira wacha misa waku state house
mnemo nyaya wari kupomeru kwa muswa yukuru urane kuitisa pamwiri mwanasika na anima kore gumine mana mshakabu memori machaya wakatitarami mwomberume au vayezu tivanunzi Evans mwomberume wana kukwanisa kumisiko wapambiri ipedari nasi sezo pachiri kuitwa dzingongororo dzekuona kuti ndiwo here zvechokwadi baba vemwana akazvarwa nemuchakabvu muchuchisi mukuru wedu Nurimani Kalendi mamutare vatiri vanhu muchikasira vaudza vatori venhau kuti vamamperume vachamiswa pamberi pedare mangwana mutoriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vati mapurisa akasunga vamamperume uye akashaya musi wa 15 chikunguru ndiana machaya kwete mumuri machaya sezvaitaurwa vanyati vati mapurisa ari kuda kusunga vaedmo machaya baba vemuchakabvu nemudzimai wavo Shaimabika nemhosva yekudziviridza mapurisa kuita basa rao nemazvo vaviri ava vanonzi vakanyebera mapurisa paifirefeta nyaya iyi vanyati vati munhu anonzi Memory Machaya mupenyu uye mwanasikana waErnest Machaya vanova sekuru vemufi vabereki vemuchakabvu vari kupomerwa zvakare mhosva yekuroodza mwanasikana ari pasi pemakore anobvumidzwa nemutemo ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Gari vekumasvingo vanoti varogara vasina magetsi nguva zhinji izvo zviri kuvhiringidza mararamiro avo sezvo zvinhu zvakawanda zvida magetsi kuti zvishande. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari vakawanda vanoti vari kupedza maawa akawanda vasina magetsi pazuva sezvo kambani yesira iri kudzima magetsi iyi isina kana kumbovayambira. Mumwe mugari wemuUside amai Entrance takaedzwa vanoti kutsvaka dzimwe mhando dzemoto kwava kuvadhurira sezvo vachipedzisira votenga huni kana gasi asi ivo vakabhadhara mari yakawanda vachitenga magetsi ekushandisa pasi pechirongwa cheprepaid meters.
Kuinda kwemagetsi kwatotiomesera sevagari nokuti mwedzi uchipera indenge ndatotenga magetsi amwe mwedzi wose asi ozoonekwa magetsi achita on and off kana kuti achinda nguva refu zvinozotidhurira nokuti gasi kuti uzotenga zvegasi wozotenga zvehuni ndeimwe bhajeti inenge yavako yake tisina kurongera.
Vamwe vagari vanoti nekuda kwekudzima kwemagetsi mabhizimusi akawanda ari kudonhera pasi. Mumwe muzvina bhizinisi akazvimiririra vakaleb mangoma avo vanoita basa rokuweredha vanoti nezuro vakasera vakagara vasina basa ravaita nekuti magetsi akaenda nekwema awa anopfuura gumi.
Aiwa vakumwana matiurayira basa redu zvenhu mungatiti magetsi anoenda every day for mahours kuda 13 hours samwe vatorera masei munhu dzedu dzorera masei nini. Aiwa vakumwana musadaro mhanu vanhu vezeza ngavati tereo bosa takunyora pabusiness redu izvo rokuweredha ungaweredha sei usina magetsi generator ungariwana kupi rinoita kuti magetsi asimuke ipapo ipapo.
Mukuru webasa muofisi yeConsumer Council of Zimbabwe mumasvingo vadhumisani munguchini vanoti kudzimwa kuri kuitwa magetsi zvisina tsarukano kunotyora kodzero dzevatengi.
Kana zvikuru nenyaya iri kuitwa nevedzesa variwo vanotipa magetsi tikona kuti kodzero yemutengi iri kutyorwa kuti right of information hatisi kuti tinatsoipiwa zvakakwana kuti zive kuti magetsi achaenda rini musi upi nguva dzipi vanofanira kutipa zvekuti tizive kuti magetsi achaita nguva achaenda nguva dzipi kuita kuti tigadzirire tigare taziva uyezve tikona kuti vari kutyora kodzero yedu yekuti ndeadha ishu inotinetsa isusu ndeyekuti maissues of compensation vanoenda magetsi pasina mawarning maelectronic gadgets especially muzimbabwe anodamajika saka maconsumers anenge akukombina nawo kuti anozovabhadhara compensation mumadamaged electrical goods ndiani.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano runomirira vagari remasvingo United Dresdens and Repairs Alliance kana kuti mura muzvare rumbidza yemagrupi ravanoti kodzero dzevagari dzekuwana mvura dziri kutyorwa sezvo magetsi ari kudzimwa kudhamu remutiri ikoko kunopombwa mvura.
Isu sevagari kudzimwa kwemagetsi kuri kutiafekta kuri kunyingidza kodzero dzedu panyaya yekuti kunopombwa mvura kana kusina magetsi mvura ichashiki kwa chili wagari. Toeta zwari setisina mvura. Zwagari likuno bunikiza o kwa zero temanzi mai, sema residence. Na ukti nduwa wachangi wachikwira mma komo, wachichwa gana neuni. Nengu wazinenge zisinga iti, izuzuzuno zokonzira kwa abuso kwa mwana skana.
Muta uriwe kambani yema gesi munyika, muzare piska utete, waka uza studio 7 kuti itumire mfunze ya upata mbambosha, asa wasatu wapindura. Kurukota, rezimando zemoto, wasoda jemu, waka atuwa isakwanisa kutaura nekuti, waya pamsangano panerusha, waka studio 7 iso wafune la wapiza, asa kange wasadai rena hale yavo. Vagari vanoti kuenda kwemagetsi nguva dzakawanda hakusi kukanganisa kubika mudzimba chete asi kuri kukanganisawo kudzidza kwevadzidzi pamasaisai munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana pedenda recovid-19. Dunhu remasvingo rave nemasvondo anosvika mana magetsi achinetsa zuva nezuva izvo zvave kufungisa vazhinji dambudziko remagetsi rakamboitika mugore ra2008.
Ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re World Health Organization riri kuyambira kuti matano ari kutorwa nenyika dzakapfuma ekuti vanhu vakabaiwa nhomba kare vabaiwe imwe nhomba achavhiringidza urongwa hwekumisa kupararira kwechirwere ichi munyika dzemuAfrica. America, France neGermany ndedzimwe nyika dzakapfuma dziri kuronga kuti vanhu vadzo vabaiwe zvakare nhomba yeCovid-19. Mapurisa emuguta guru reAmerica reWashington DC ari kuferefeta mashoko ekuti pane zvombo zvinogona kuputitswa zvawanikwa mumotokari yakamira pedyo neLibrary of Congress paCapitol Hill. Sangano reAssociated Press rinoti vanhu vabviswa muzvivakwa zvakatenderedza nzvimbo iyi. Kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati peMDC Alliance neZANU-PF zvichitevera sarudzo dzemuZambia dzakakundwa nebato guru rinopikisa reUnited Party for National Development kana kuti UPNDP. Mutungamiri webato iri vaHakainde Hichilema vanonzi vanodyidzana nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatumira mashoko ekukorokotedza vaHichilema nemusi wechipiri vacharamba vakabva vanyora mashoko padande mutande ravo reTwitter apo pavanozviti @jamwanda2 vachiti vakarwa hondo yerusununguko havasi kuzorega vachamisa vachitungamira nyika kunyange vakakunda musarudzo. VaHichilema vasati vakunda musarudzo vacharamba vakange vanyora zvakare paTwitter kuti vaive mutengesi mushure mekubuda kwavakaita pamufananidzo vaina vachamisa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa kuuchamhembe kweAfrica. Nhasi vacharamba vanga vachienderera mberi paTwitter nemashoko avo ekutaura zvehondo pamberi pesarudzo dza2023 nekunyomba vachamisa. Vange havo vave kuda kuzvichenura vachiti vakarwa hondo vave kuunza budiriro munyika nekudaro hapana anozovhotera vachamisa. Asi vamunangagwa vaudzawo vanhu kwamutare kuti zvakaitika kuZambia hazviti zvakaitika muZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi uye murongi wemabasa muMDC Alliance vaAmos Chibaya. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChibaya.
Vanhu vakarwa hondo kuti nyika yeZimbabwe ive neutongi hwejekerere, nyika yeZimbabwe ive neone man one vote. Mukatarisa zvakabva kuZambia zvokuti izvo vanga varipa vakabvuma kuti aiwa ndarakashwa hangu ndaziwa maelection ndombozorora ndozvinoitwa nevanhu vanoziva kuti vanhu ndovane simba rekugadza vatungamiri. Mashoko acharamba aiwa haatauri nemunhu anoziva kuti nyika ndiye vanhu. Nyika yeZimbabwe haisiri kambani yeZANU. Saka mashoko avo kuvhundidzira aiwa haashandi. Ende isu sebato reMDC Alliance rinotungamirirwa naPresident wevanhu baba vaChamisa tinoremekedza basa guru rakaitwa neavo vese vakarwira rusununguko revanhu veZimbabwe. Uye ngazvizikamwe navacharamba kana vasingazivi ndivabatsire imi Chibaya nelecture ndiri kuvapa yemahara kuti aiwa varwi verusununguko vakarwira nyika ino kuti vanhu vasungunuke. Tinovaremekedza uye nyika yeZimbabwe haina kurwiwa nebato reZANU, yakarwiwa nevana veZimbabwe. Ndinodo kurudzirawo zvakare panguva ino kuti mayuti edu ngaazive kuti hurumende ichaya mangwana ndivo vachaisarudza simba rumaoko mavo ngavaende vandorejesa kuvhota varejesa kuvhota vochengetedza vhoti yavo.
Vamugwadi, pindurai tenzwa.
Hatitarisire zvimashoko akaita sewayo kubva kuvanhu vanofunga kuti vane pfungwa yekuzotungamirira nyika ino nerimwe zuva. Kana munhu achitaura kuti Zipura neZanla isiyo yakarwira nyika inoyi, ari kureva here kuti nyika ino yakanhongwa kana kuti varungu vakazongofunga kutipa independence? Hatina nguva yekuti titsoropodzerwe. Vana vakafira nyika inoyi, our founding fathers and mothers of this republic. Toenda zvekunyaya yekuZambia kai. Iyo nyaya yekuZambia yekuti vaichilema akainde vapinda mupresidency inogoita topic munyaya yemuZimbabwe kutoita maheadlines pakudiko naimi. Hamuzivi here kuti muno muZimbabwe tinoita sarudzo, and sarudzo dzatinoita muno muka democracy, and the elections are not like Coca-Cola. Hatesti zvakafanana, they don't test the same kazvokuti unoti kana kuZambia kana opposition ikawina, opposition yemuZimbabwe ndoichawinawo. Ko hamuzivi kuti muno hamuna opposition munomu, mune ZANU-PF kandobato rewanhu. Saka mugoti kwai zvakaitika kuZambia zvinozoitika muno nedivi ripi, zvinogumira ikoko zviperera ikoko. Kana vachiti chamisa chatonga tichangoona kamuna 2023 March. Ine kuti isu tikuziva tikava munanga gwando anenge vari muzvo. Havana kuvari kumboenda, hatisi kumhanya, hatina patiri kumhanyira isu, tichirimo muMazimba umu. Nokuti tiri kushanda uye musangano wedu wakaberekwa navanhu, nokuti iwo unotakurawo vanhu kumusana.
Vachibaya, todzoka kwamuri.
Vakateerera voga vanongoona kuti mhinduro yapiwayo hainei nemubvunzo wabvunzwa. Asi zvisinei, ndo zvinotitaridza kuti nyika inoyi haigoni kufa yakabudirira, because vanoitungamirira havana clue yekuti nyika inoyi iri kubva kupi iri kuenda kupi. Vana veZimbabwe vachataridza kuti zvehurumende yekudzvinyira vanhu hatichada. Uye vakataridza zvakare muna 2018 matambudziko ari munyika munomu ari ekuti tine government crisis ichikonzera nenyaya dzelegitimate crisis. Nokudawo kuti kosarudzo muna 2018 hazina kufamba zvakanaka. Mubvunzo wangu ari pachena kuti mashoko avacharamba munomaona sei, ekuti vachamisa havazobvumidza kutungamirira nyika ino nemao veterans. So mhinduro iripo ndiyo kuti isu nemao veterans totaurirana chaizvo. Uye zvakare ndo vachanga vachitori mberi kuti vanga vachivhotera vachamisa nebato revanhu nebato reMDC.
Petai chirongwa chedu vamugwadi, tisaswerere kufi yakatiyo.
Vanhu vaZimbabwe vanovhotera ZANU-PF ndovachavhotera zvevamunangagwa zvekare. Izvi zviri pachena, hazvimbodi zvekuti tipedze nguva kana kutsvaka vadhikishinari rekutsvaka mazishoko mpinyi yechishona rekuda kufadza vanhu. Hatina nguva iyoyo. Vamunangagwa vachahwina musarudzo dza2023 nokuda kwokuti vazadzikisisa donzvo ravakawirirana nevana vemuZimbabwe muna 2018 pamanifesto yedu. Tichagadzira migwagwa, migwagwa iri kugadzirwa. Tichagadzira indastri yedu kuti muve nemabasa, mabasa nemaindastri ari kugadzirwa. All those things are happening.
Mukuru mubanzi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna Amos Chibaya, murongi wemabasa mubato reMDC Alliance. Vanga vachitaura vari parunare muGweru. Bazi redzidzo yepasi rakabatana neUNICEF rukurudzira vose vakasiyira chikoro panzira nezvikonzero zvakasiyana-siyana kuti vadzokere kunopedza zvidzidzo zvavo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Dzidzo iri mudunhu reMashonaland West riri kufamba matunhu madiki ose richikweza vana vose vane zera rekuenda kuchikoro asi vasaende kuchikoro kuti vanyorese kudzokera kuchikoro pachavhurwa zvikoro. Mukuru mubazi rezvedzidzo yepasi mudunhu reMashonaland West vaGabriel Muma vati vari kudaidzira vana vakatadza kuenderera mberi nedzidzo kuti vadzokere muzvikoro kana vachida kupedzisa zvidzidzo zvavo. Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati zvavari kuita izvi vagara vachingozviita nguva dzose. Vandoro vati chirongwa ichi chiri kubatanidzawo vose vakakanganiswa kuenderera mberi nechikoro nepamusana pedenda reCOVID-19.
Danho iri tagara tichingoriti kutora angori maprograms atagara tinawo kuti tinokurudzira kuti vana vari mumacommunity vachiri kuenda kuzvikoro vaende kuzvikoro haizvizvi zvekutanga maybe zvezvizvi mavanyanya kuzviona nenyaya yekuti kune covid yazoita kuti vamwe vana vakati wandei vasadaisa vasaita shungu nechikoro asi tagara tichipinda mumacommunities ari rural and remote tinokurudzira kuti vana vese vadzokere kuchikoro nevaya vanenge vasina kupedza kuda due to my early marriages or any other circumstances kuti varamba tichidzokera kuchikoro.
Mutauriri webazi reZimbabwe Teachers Association vaWilson Taderera vati chirongwa ichi chakanaka sezvo vana ava vanga vachisaririra kumashure zvikuru.
Vangava vana vakamira nokuda kwokushayirwa mari, kukasira kuroorwa kana kuita pamuviri. Vangave vana vanorarama nourema, ivava ndivo vana vatingati vanga vachisarira zvikuru munyaya dzedzidzo. Isu sevarayiridzi tinoti pamberi nazvo, uye izvi zviri mubumbiro repasi rose rinokurudzira kuenzaniswa kwemikana yokuti vana vose vaende kuchikoro pasina kusarura.
Mutungamiri wemagamated rural teachers union of Zimbabwe vaobert masaraure vatiwo chirongwa ichi chakanaka asi vachitiwo nyaya haisi yekushaya mari yechikoro chete asi zvimwe zvikwanisiro zvakaita sekudya nhumbi dzechikoro pamwe nemari dzebvunzo.
Kukurudzira kwemuromo chete kungoti uyai uyai tisina kugadzirisa zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvichivatarisa kudzoka kuchikoro. Hapana zvakawanda zvatinenge tati taita. Tikatarisa vana vazhinji nenyaya yekuti vari kushaya maincomes vari kusvika pakuti havachakwanisi kudzokera kuchikoro. Kwete kuti havachidi chikoro, vanochida.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira zvou vati urongwa huri kuita hurumende hauna kujeka sezvo ivo nevamwe vasiri kuziva zviri kuitwa asi vaine chekuita nedzidzo munyika.
Dambudziko guru guru ratinaro rokuita zvinhu zvisina kujeka. Zvingava zvakanaka kuti dei zvaizikama zvakagarirwa pasi vanhu vakataurirana. Tozva kuti kana zvichiitika kuurungwe zviri kuitisawo kwachienda kuya, zviri kuitika kuberengwa, zviri kuitawo kai. So that tinozva kuti chinhu chatinoita ichi tinoita chinhu chimwe chete.
Asi vandoro vati dambudziko riripo nevamiriri vevadzidzisi nderekuti ivo vakuru vacho ndivo vanenge vachida kupinda muzvirongwa izvi.
Chinonetsa ndechekuti pamunotaura nemaunion leaders ndivo vanenge vachida kunge varipo ivo maleaders acho. Tinenge titori neunion member either weZimka, weP2s, weR2s anenge aripo tichienda naye mumacommunity outreach programs edai. Asi chinozonetsa ndechekuti vari kumusorosoro kwacho maleaders acho ndivo vari kuda kunge varipo.
Vandoro vati pari zvino havasati vave kuziva kuti vakapiwa mari neUNICEF uye havasati vapiwa uwandu hwevana vakasiyira chikoro panzira kubva kumatunhu ose munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Chirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Hurumende yokurudzirwa kupinda mumisha inogara vanhu ichivabaya nhomba dzeCovid-19. Mutungamiri wenyika anoparura kambani inogadzira gas achiti zvakaitika kuZambia hazviitike muZimbabwe. Vagari vekumasvingo vanoti vari kugara vasina magetsi nguva zhinji, izvo zviri kuvhiringidza mararamiro avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.